Sí, mi tenencia curva de un callao, y la noche en un deque que rompera con la carexan ganada, un net
35 nhoroondo yeupenyu hwavo, chii chingadzidzwewo nevamwe vanoita zvematongerwo enyika muZimbabwe?
Chandinonyanyisa kuona chingadzidzwa nevanhu kuti munhu unogona kushingirira uye kuti maofisis ekuseva nyika akawanda. VaMcCain vakaedza kuita president muna 2000 zvipakunda, vakazotsvayazve muna 2008 kusvika vasvika pakuita presidential nominee wemarepublicans. Asi pane zvimwe urongwa hwavanga vakaitirwa vari kusenate ikoko, ndiko vakanyanyisa kuita impact yavo. Masvondo apfuura pane bill rakasainwa napresident Trump richibudikidza nemaefforts avaMcCain. Tozoona zvekare kuti kune vanofarira Obamacare, vaMcCain ndivo vakaisa vhoti zvekare yekusevha Obamacare. Takatarisa kucampaign for youth reform, ndivo vakanga variko zvekare vachilida. Saka kazhinji vanhu vanenge vachifunga kuti akuti ndingogona kubatsira nyika ndinofanira kungoita president chete kana ndofanira kungoita chakati chete. Asi zvinoratidza kuti munhu paapinda muofisi yawapinda yese iyoyo, ingave kuleadership board yemunharaunda maunogara, ingave mucommunity board yedunhu renyu, ingave muparliament, kungave kusenate, isewayo maopportunities ekuti munhu unogona kuita leave your legacy.